Rusambo, Iwondo, Anzi Mukwasha, Wedzera Mapondo, Vura Muromo, Bangundavara, Anzi Maviri, Baguda Navara, Ofukiza Dumbu, Ukudzese Muzumbu, Mateke Nyandepo, Vachipisa Dzangu Ndepo, Ndadzikisa Musoro, Kuvika Changu Chirefu, Bemtu, 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 Mwana Ndinomuda, Asi Mandiponda, Ndavinga Ukama Wakomana. Hansi Pashoma, Barambo, Kama Wakomana. Mwana Ndinomuda, Asi Mandiponda, Ndavinga Ukama Wakomana. Mudorongo Wakaramba, Kare Kare, Hansi Pashoma, Barambo, Kama Wakomana.
Nama Iwangambo.
They don't know, baby, don't ever know. Get on the low, let's keep it on the low. Switch out the bow, baby, switch out the bow. Girl, it's hard, she didn't get on bow. Just hold on, my baby, hold on. I hold on, baby, I hold on. Just hold on, ni mo pota gombo. Just hold on, ni mo pota gombo. Vehu kamba vaita godo. Anasawira vaita godo. Panoro ya vakati bodo. Zwirwendo runo ndaona ndondo. Ma
Mwana Ndinomuda, Asi Mandiponda, Ndavinga.